Ndiri kunzwa zvakanaka mukoma tanonoka hwande. Mafambiro aita zvinhu muno muHarare ndezvekuti mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vati vachazozivisa vatevedzeri vavo vaviri mumazuva mashoma ari kutevera avasina kutara, uye vatoma zvakare vaEngelbert Rugege avo vari muchiuto kuva ivo murongi wandingati political komiza mubato ravo reZANU-PF. Vakadomawo zvakare vapatro Chinamasa kuve munyori anoona nezvemari uye anenge achiona nezvekufambiswa kwemabasa vaitwa ivo vaObert Mpofu. Amai Mabel Chinomona ndivo vatsiva amai Grace Mugabe pachinzvimbo chavo chekuva munyori anoona nezvemadzimai, uchitiwo vapupuraito Garepi ndivo vadomwa navamunangagwa kuti vave ivo vanotungamirira boka revechidiki muZANU-PF. Takatarisa zvakare vamwe vadomwa navamunangagwa ndivaparents Shiri naMajor General Sibusiso Moyo, avo vanzi vave nhengo dzeboka repolitbureau committee yepamusoro yeZANU-PF. Zvakare vaVictor Matema Danda, avo vanga vari munyori mukuru musangano revakamborwa muhondo yerusununguko, ndo vadomwa zvakare kuve munyori achange achiona nezvevaimbovarwiri vehondo yerusununguko. Kuchiti zvakare vamutsvangwa, avo vanga vari sachigaro wesangano revaimbo vavarwi muhondo yerusununguko, vaitwa ivo munyori achange achiona nezveumhizha yatingati science and technology. Uyezve chimwe chabuda pamusangano uyu ndechekuti amai Chinomona, avo vatsiva amai Grace Mugabe semunyori weboka remadzimai, vakurudzira kuti amai Grace Mugabe nevamwe vavo vakaita sana vasevhia Kasukure navaJonathan Moyo vasungwe kwavari ikoko vauye kuzosangana nemhosva dzavarikupomerwa, asi hongu ndinotsinira kuti mhosva idzi hadzisati dzakaomwa kunzi dzinzi ndedzipi. Chimwe chabuda pamusangano uyu ndechekuti vamunangagwa vati ivo zvakare sarudzo dzichaitwa panguva yadzinofanirwa kuitwa, uye sarudzo idzi dzichange dzisina mhirizhonga. Vakatsinira ivo vachiti ivo zvakare vanogona kukunda musarudzo idzi nokuti vari kuona sekuti hapasisina mapato anopikisa akasimba. Imwe nyaya yabuda zvakare ndeyekuti vati ivo vachaona sehurumende kuti vawanisa vanhu dzimba dzinokwana idzo zviuru mazana mana sarudzo dzisati dzaitwa. Vakavimbisa kuti vachaedza kuti vagadzirise nyaya yekushayikwa kwemari mumabhanga, uyezve vakurudzira vari mabhizimusi kuti vasangewanikwe vachikwidza mitengo yezvino. Ndinati nemuchidimbo ndizvo zvakakosha zvabuda mumusangano iwoyu.
Vanhu vazvitambira sei izvi? Nokuti ndinorangarira kuti madzimai anga achida kutaura nyaya yomutevedzero womutungamiri. Vanhu vatambira sei zvese zvaitika mukongresi inhasi?
Vanhu vazhinji vanga vakatarisira kuti vamunangagwa vachadoma vatevedzeri vavo, asi vanhu vazhinji varatidza kutsutsumwa zvikuru vachitiwo vanonokerwa nekuti vamunangagwa havana kutora danho irori rekuzivisa vatevedzeri vavo. Asi vafarawo zvikuru kuti vamunangagwa vari kusimbaradza zvikuru nyaya dzakanangana dzinobata upenyu hweveruzhinji dzakafanana nekushayikwa kuri kuitwa mari mabhanga, dzavati vachaona zvekuita nechimbi chimbi kuitira kuti veruzhinji vakwanise kuwana cheuviri mukati meupenyu hwavo.
Wombomira ipapo usabva pafoni, ndichadzoka kwauri. Iko zvino toda kuti timbonzwa kuna dokita wangu Mazodze, vanoongororavo zvematongerwo enyika vari muNew York. Dr. Mazodze, muripo here?
Ndiripo zvangu, makadi.
Aiwa, tiripo isu, makadi ndizvenyu. Tanga chida kunzwawo kuti munoona sei mafambiro aita kongresi yeZANU-PF nhasi?
Kongresi yeZANU-PF yapera iyi, tinoona kuti yangotsinhira zvanga zvikuramba zvichiitika zviya, nokuti tikatarisa tingangoti mauto zviya kuramba achikuenderera mberi nezvaanga achiita, uye tinoona kuti chikwata kana kuti chidimbu cheZANU-PF, chimedu cheZANU-PF, faction yavo yeLacoste ndo yangotora zvemaposition aya. Tokuona kudzoka kwana Victor Matema Danda, tiri kuona vana Major General Engelbert Rugege, avo vakanga vachishanda zvikuru pasarudzo dzakaitwa muna 2018 vari kumasvingo uko. Saka vamuna kagwa kutaura zvine musoro tisingazivi kuti vanozogona here kuzviita kuti zvibudirire zvifambe semataurire avanoita.
Munofunga nyuso kuona kwenyu kuti timu Lacoste ne G40 muzanu PF yasara iripo iyi, munoona sekuti vachabatana vakashanda zvakanaka vese here kana totarisa kumborwisana kwavanga vachiita nguva yese inoiyi?
Zvatingangotaura tichiita ndezvokuti maonero andiri kuita ndeyekuti pari kushanda scotched at police or annihilation yeG40 at the moment, even though zvavo vamunangagwa the civilian face of the military vachitaura ivo vachiti toda we don't want to be vindictive, we don't want to be retributive, but we can still see kuti ndo zvazvo zviri kuitika practically, ndo zviri kutongoitika zvokuti hationi kuti vachakwanisange vachibatana. Zvinogona kuzotinetsei kubatana kwavo, zvinogona kunge zvichizopawo mukana kune mapato anopikisa kuti akunde musarudzo. Asi zvisinei, tinongosvika ndechekuti kuzowina election nokuhwina power ndo panongori dambudziko munyika yedu yeZimbabwe.
Imwi munofunga kuti vebato riri kutonga iri vangaita chinyi kuti veG40 vanyatsodzoka vapinde vashande vese pamwe chete zvakanaka? Chii chinofanira kuitwa? Nokuti kuvengana kwavanga vakuita kwakadzika maningi, saka iko zvino chii chavanofanira kuita mativi ose, chii chavangaita kuti vabatane zvekare?
Chavanga vachifanira kuti vaite sezvo ZANU PF kachida kubatana kwanga kuri kuregererana. Asi dambudziko riripo nderekuti vanhu ava vakarwa zvakanyanyisa. Ndosaka tichikurudzira kuti kana vanhu vachinge vachiita zvematongerwo enyika ngavawanike vachisiya peukama, nokuti ivo vamunangagwa ivavo vanga vava kutourayiwavo vese, vanga vava kudzimba mabasa zvingosiyana siyana, vamwe vachidzingawo musangano wezanu PF kaitosa vanhu vakafanana namatema dada vadambutsvangu avo, havasi vanhu vanozombofa vakada kunzwa nezvechinhu chinonzi G40. Saka chero vamunangagwa vakada kunzwisisa, asi tikaona kuti mamhanyiro avanga vachiitawo pai vachimbodedzawo vachinzi bhodha jamba, hationi kubatana kwavo kuchizouya zvakare. Uyewo tichitarisawo sezanu PF yacho, handioni kuti vana vezimbabwe vangaita chishuro chekuti vezanu PF vabatane, nokuti vana vezimbabwe kubatana kwezanu PF hachisi chishuro chavo, nokuti vanhu vazhinji havachade zvezanu PF. Asi ndo zviripo zvazvo nguva inoiyi, saka vanhu havana chishuro chezvechaka zvakare zvezvichikuti vabatane.
Dr Mazoze, tinotenda chaizvo namashoko enyu, tinotenda chaizvo. Thomas, uchiripo here apa vamwe vangu?
Ndiripo mukoma tanonoka hwande. Ndingada kuti vateereri vazive zvakare kuti panga pachiitwa musangano uyu paita murume asungwa nemasoja anga akatakura chinyorwa changa chakanzi Munangagwa killed my friend, zvichireva kuti Munangagwa akauraya shamwari yangu. Chinova chinhu chaita kuti vanhu vazhinji vakadzike kuti munhu awanepi chivindi chekuuya pamusangano wakadai achizoratidzira pamusangano iwoyu.
Asungwa namasoja kwete namapurisa?
Asungwa nemasoja ndokubva azoendeswa mumaoko emapurisa. Kutaura kuno hatizivi kuti azofamba sei, sezvo vamunangagwa vanga vava kutaura nguva yaanga atorwa nemapurisa. Saka hatisi kuziva kuti aendeswa kukamba here kana kuti zvazofamba sei.